Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 10 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinoshushikana zvikuru nekurudziro yemutungamiri wenyika Robert Mugabe yekuti makambani ari pasi pehurumende ari kutatarika avharwe. Batore MDCT rinotambira danho reJudiciary Services Commission rekudoma vatongi vedare remagistrate vatatu vachatonga nyaya dzemirizhonga muHarare. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Fortunate Wolf Bove Kupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rinoshushikana zvikuru nekurudziro yemutungamiri wenyika Robert Mugabe yekuti makambani ari pasi pehurumende ari kutatarika avharwe. Vachitaura nevakuru vemabhizimusi kumuzinda wavo weState House nemusi wechina, vaMugabe vakati makambani ari kutatarika aya ari kutadzisa upfumi hwenyika kukura nekuda kwekuti ave kungorarama nemari dzehurumende. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pane kuvhara makambani aya hurumende inofanirwa kutora matanho ekugadzirisa mashandirwo anoitwa nemakambani aya kuburikidza nekudoma vanhu vane unyanzvi hwekutungamira makambani aya kwete kutevera zvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
I think kutorasika mukuru, I think kana kuti ejere kana kuti chi kana kuti kushaya vanhu vanomubatsira pakumuonesa zvino. Chikutaura nenyaya yekuti tingatarisa macastate towers kana kuti makambani ehurumende ndiye akatobata ufumi. Tingatarisa makambani akagara aripo vamacho achugita zvakanaka for sure, vana zvuko, vana railway. But ndiyo macompanies, ndiyo big bone iyo ufumi weZimbabwe. Saka kana asingaiti zvakanaka munhu oti ngaabharwe. Uri mutungamiri wenyika. President wenyika otaura izvozvo zvakafanana naizvozvo, unenge wakutorasika chaizvo. Hatizivi kuti ari kuzviwana kupi vapresident kuti vasvike pakutaura zvinhu zvakadaro. Taizva nyaya iyo, hatina shoko kuti ndizvo zvaataura here.
Asi kune vakawandawo vagara vanga vachichema kuti maparastata aya ari kungodya mari dzehurumende dzaifanira dzichienda kunoshanda kune zvimwe.
Ndizvozvo, asi haabvarira. Inyaya yekuti vanhu vanoemployiwa kuti varane makambanies acho ndivo vasirivo. Saka hauvhari makambani nekuti haasi kufamba zvakanaka makambani ehurumende. Policy employment ndiyo inofanira kuva iri, inofanira kuongororwa. Hatifaniri kuisa tinoti pachirungu mapolitical appointees. Ndizvoka tinotsvaga vanhu vanokwanisa kurana makambanies acho ehurumende. Your solution.
Ko kurudzire yekuti makambani iwayo ari pasi pehurumende aende mumaoko evanhu vakazvimirira kana kuprivatiza. Munoti iwonazvo?
Anogona kutodhurira maZimbabweans akati wanda anoshaya. Makambanies ehurumende iyaya anofanira kugara ari pasi pehurumende because anofanira kusubsidizwa. Handizvoka? Anofanira kubatsira varombo. Hatitenderane nazvo kuti makambanies ehurumende aite commercialize apiwe maindividuals. Hatisi kutenderana nazvo. Ngaagare ari pasi pehurumende akwanise kusimudzira nyika.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Bato rinopikisa reMDCT rinoti danho rakatorwa neZimbabwe Judiciary Services Commission rekudoma vatongi vachabata nyaya dzine chekuita nemhirizhonga dzezvematongerwo enyika muHarare harina zvaro kushata. Asi mutauriri webato iri uye vari gweta vaobet gutu vanoti bato ravo rinofunga kuti kunze kwekuumba dare iri panofanirwa kuongororwa kuti chii chiri kuita kuti mhirizhonga irambe ichiitika munyika. Svondo rapera, Judiciary Service Commission yakazivisa kuburikidza neGovernment Gazette kuti yakanga yaisa vatongi vedare remagistrate vatatu kuti vatonge nyaya dzemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemakanzuro dziri kutarisirwa kuitwa muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iyi.
Hazvina hazvo kushata zvakaitwa neJSC, the Judicial Service Commission, kuti iapoinde magistrates matatu kuti vazorana iyo koti yavataura nezvayo iyi. Asi dambudziko ratinaro muno munhere kuti apa ndingangoti chaakuda kuta just look at andingangoti masymptoms echirwere kuti chitadza kurapa chirwere chacho. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu veZimbabwe Electoral Commission vachishanda ivo ne Judicial Service Commission tichida kuti vanatsoongorora kuti chinozosakisa kuti pave neviolence panyaya dzedu dzepolitics nomunyika chii chinokonzeresa nyaya yepolitical violence pose pose panoitwa maelections muno muZimbabwe, kunyanyanyanya nguva dzamaelection, kunyanyanyanya kumaruwa nedzimwe nzvimbo muno muHarare zvakaita kuna Harare South kune dzimwe nzvimbo dzakadaro chii. Saka ndo zvatinoita kuti denovaedza kuti vaongorore.
Imiwo semapato ezvematongerwo enyika mune matanho here amuri kutorawo ekuti mhirizhonga inge isingakwire kana kuwanika pane kumirira kuzoti zvigadziswe nematare?
Isu tinogara tichikurudzira nhengo dzedu dzemusangano, tinogara tichivaudza nguva dzose patinoita musangano, angava maradi angava mamitini yemastructures, kuti veduwe ngatisaita mhirizhonga. Saka izvozvo tiri kuzvikurudzira nguva dzose. Ndoona sekuti isu sebato hatina dambudziko rakanyanya, dambudziko tinorwana kuzano.
Imi munosimbopokana nedzimwe nyaya dzinopinda kumatare uku muchiona kunga matare anenge achirerekera kubato riri kutonga rezano PF, danho iri rinoita here kuti muchive nechivimbo neJudiciary Service Commission?
Jonga ipapo ndingangoti mubvunzo wawo ndibvunzo wakaoma. Ini segweta zvinondiremera kuti ndipropose mamagistrates zviri pachena zviri pamhepo nemajaji. Unozoona zvinzi ndapinda mudambudziko ndonzi ndakaita contempt of court. Asi zvisinei hazvo, ndoda kuti nditaure ini kuti hatina isu zvinonyanyotinetsa kana zvatinonyanyoshora pavazhinji nhengo dzeJudicial Service Commission, angava mamagistrates angava majudges either eku high court oku supreme court kusvika kuapex court chaiko kuconstitutional court kuconcord. Ndoona sekuti vazhinji vavo varume nevakadzi vanoedza kushanda basa ravo zvakanaka. Asi zvinongoitawo zviripo zvinoita mbinyo zvinozoitika.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare nestudio 7. Sachigaro veZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti vanhu vose vasvika zera rekuwana zvitupa vanosungirwa nebumbiro remitemo kuti vange vachiwana gwaro rakakosha iri vabatsirwe. VaMakoni vanoti sezvo chitupa chiri chimwe chezvinhu zvinodiwa kuti munhu akwanise kuzovhota musarudzo, zvakakosha kuti vanhu vanenge vasina mari vapiwewo zvitupa pachena kuitira kuti vazokwanisa kuzadzisa kodzero dzavo dzekuvhota. Hurumende yakaparura svondo rapera chirongwa chekutoresa vanhu zvitupa. Vashandi vehofisi yekwaregistrar general vachiita zvekufambira vanhu munzvimbo dzavagere. Asi vazhinji vanonzi vari kuchema nemari dziri kubhadhariswa vanhu kuti vabatsirwe dzinoita kuti vange vachikwanisa kuwana zvitupa namamwe magwaro. Ngatinzwei vaMakoni vachitsanangura.
Ndokurudziro yatinayowo isu seZesni kuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake, uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kunge une zvitupa. Saka hazvifaniri kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru. Handifungi kuti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti seZesni, panguva yakaita seino ya prepare my elections ari kuuya mugore rinouyawo, ere zvitupa izvo zvinhu zvakakosha chaizvo paelection iyoyo nokuti kuti uvote unofanira kunge une chitupa ichocho. Dai waro Register General vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapiwe pachena nokuti vanokodzero dzokuti vange vachizikanwa kuti maZimbabweans ende kuti uzozikanwa kuti uri muZimbabwean unofanira kunge une chitupa chako.
Pane kurasikirwa kwakakura sei kana chirongwa ichika chapetwa icho chekufamba vachipinda mumaruwa ichi? Munoona vana veZimbabwe vachirasikirwa here chekapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara maridzi?
Hongu tinoona kuti vana veZimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Chirongwa ichi chiri kunzi chiri kuitwa mumwedzi miviri mitatu kureva kuti chiri kupera manje manje. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 makore maviri matatu apfuurawo. Vana ivo vakawandisa zvikuru. Kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.
Imiwo sesangano mune matanho amuri kutorawo here kugadzirisa dambudziko iri?
Isu sezesni tiri kuramba tichitaura nezek uyezve pamwechete neofisi ya Registrar General yemuno muZimbabwe tichipawo zvatinofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti munhu wese asarasikirwe neraiti yake yekuti akwanise kuvhota gore rinouya. Saka tiri kuramba tichingonyora matsamba tichikumbirawo misangano yekuti tikwanise kutaura nezek pamwe chete nokutaurawo naRegistrar General tichipa zvichemo zvatiri kuwana kubva muvanhu.
Sachigaro weZesni vaAndrew Makoni vari parunhare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naDr. Edgar Munatsi, vanovaivo mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vari muno muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro Dr. Munatsi. Dr. Munatsi, takambotaura nemi mazuva apfuura aya mauya kuno pasi pechirongwa chinozikanwa nekuti YALE kana kuti chinozikanwa nekuti Mandela Washington Fellowship. Vamwe takaona vachidzokera kuZimbabwe asi tiri kuona imuchiri muno, chikonzero chei?
Pachirongwa chatakauya nacho kuno cheMandela Washington Fellowship, sekurangarira kwamungaita, takauya tiri 1000 vatungamiriri vechidiki kubva kuAfrica. Pa1000 ipapo vakapanosarudzwa zvakare vamwe 100 vanosara vachiita dzimwe 6 weeks dzeinternship pavanenge vachidzidziswa yakafanana neyataita inonzi apprenticeship, iya yekuti unenge uchidzidza uri pabasa. Saka inini zvandakasara kuno, ndakasara ndiri kuColumbus kuOhio pachipatara chinonzi Nationwide Children's Hospital. Pandanga ndiri kushanda mumamwe maprojects awa anoita anotarisa nezvekurapwa kweHIV muvana vamai vakazvitakura, muvana vechidiki, kusanganisirawo nevamwe varume vanodanana nevamwe varume nevakadzi vanodanana nevamwe vakadzi.
Pavanhu zana vamataura vanosarudzwa sei ivava?
Iri danho rekuzoita internship rinenge riripo, asi inenge iri sort of option yekuti kana uchida unogona kuri kuapply, asi kana usingadonoregeti. Saka pavanhu vacho vanenge vazenge vaapply vanozosarudzawo vavanoona kuti ava pamwe, tikavapa mukana wekuti vadzidze zvakawanda kudarika zvavanenge vadzidza pafellowship, zvinogona kubatsirawo nyika dzavo nekuvabatsira ivo pacho zvavo sevanhu.
Vangani vakasara kubva kuZimbabwe?
Kubva kuZimbabwe kwakasara vanhu vatatu.
Todzokera pane zvamuri kuita izvi, mungati zvingakubatsirei sei muzvipatara mamunoshanda muZimbabwe?
Zvinobatsira zvakanyanya mukoma Blessing, nekuti muzvirongwa zvandataura zvekurapwa kwedenda reHIV rinokonzera AIDS ndakadzidza zvakawanda, zvinosanganisira zvimwe urongwa hwavainawo kuno hunoita kuti vanhu vakawanda vaone kukosha kwekutora mishonga yavo, vaone kukosha kwekuzvichengetedza, kwekusaramba vachisatekeshere. Takadzidza zvakawanda nekutiwo mishonga yavari kushandisa mitsva yakanakirei. Tinoda here kuramba tichitsvaga imwe mishonga mitsva inoita kuti vanhu vanenge vachirarama neutachiwana weHIV vararame makore akawanda vachirarama upenyu hwakangofanana nemunhu anenge asina.
Saka izvi zvakakosha kuti vanhu vapote vachienda kunovhenekwa ropa.
Zvakanyanyisa kukosha izvozvo nekuti dambudziko guru nderekuti vanhu vazhinji vanogara vasingazive kuti vanacho here chirwere kana kuti havana. Saka zvinenge zvakakosha kunyanya vana vechidiki kuti vazive kana vamwe vanoti kupera kwemwedzi mitatu yega yega vamwe vanongoenda unovhenekwa zvavo ropa. Kana waudzwa kunzi ropa rako hauna utachiwana, zvakakosha kuti vafundiswe kuti vanogara sei zvakadaro. Kana vanenge vabatwa vaine vachinzi vane utachiwana, zvakakoshawo kuti vawane rubatsiro rwavanofanira kuwana rwakakodzera.
Pane mishonga yamuri kutaura kuti iri kushandiswawo kunoku, ingasvike here kuZimbabwe?
Mishonga inosvika kuZimbabwe nekupanotori nehurukuro dziri kuitwa nedzimwe tsvakurudzo kana kuti research dziri kuitwa dzekuona kuti mishonga mitsva ingashandiswa sei kuZimbabwe. Ndinofara chaizvo kutaura kuti kune vamwe vandanga ndichishanda navo kuno vakuru vakuru maprofesa vanoshandawo nemamwe maprofesa ekuZimbabwe kuongorora mishonga mitsva kuti ingasvike sei kuZimbabwe.
Mubvunzo wekupedzisira, kana paine vamwe vechidiki vanoda kuzoti vavewo vana chiremba sezvamakaita izvi, mungatudze kuti zvinofamba sei chaizvo chaizvo?
Kuita chiremba hakuna kunyanya kuoma. Chinongodiwa ndechekuti kana munhu achinge ari kuchikoro anofanira kuti vatsanangurirwe zvidzidzo zvinodiwa kana kuti zvemasainzi kuti vazive kuti ndozvaunofanira kunge uchiita kuchikoro. Ende kana waita munhu woshanda nesimba kuti ukwanise kupasa mazama acho. Kana uchinge wapasa mazama watsvaga nzvimbo iye zvino taane mayunivhesiti matatu vaakutraina machiremba, University of Zimbabwe, University of Midland State University nekunasti kuBulawayo. Saka zvinenge zvine kuita zvichireruka nekuti manamba dzachiremba dzaakutrenwa dzati wandeiwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Dr. Munatsi nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma Blessing maita basa.
Manga makateerera kubva kuna Dr. Edgar Munatsi, vanovaiwo mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, vanga vachishanya muno muWashington DC. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum, sangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba, vanoti South Africa yakatowedzera uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoserwa kumusha. Vashumba vanoti vanhu vakawanda vakanyorera kuti vapiwe upoteri munyika iyi vari kusungwa pavanenge vaenda kuDesmond Tutu Refugee Reception Center kunomutsiridza upenyu hwemapepa avo, vachinzi mapepa avo ekutsvaga upoteri akarambwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vateereri vanofanira kuziva kuti tavane dambudziko guru rinoitika paDesmond Tutu Refugee Reception Center yaimbo yeMarava Stati. Dambudziko iri ndorokuti vazhinji vanga vane mapepa upoteri kana kuti hatinoti asylum kana refugee. Vava kuti pavanodzokera kunorinyiwa mapepa ayaya vanobva vasungwa. Vachii asylum application yenyu yakarambwa kana kuti yatinoti section 22 permit yakarambwa. Asi chavakuitika ndochokuti ndodambudziko guru ratinaro. Vakuru vemuSouth Africa veDepartment of Home Affairs vanongobatira vanhu imomo pavanenge vapinda murefugee reception center. Saka chinhu chinogwadza chiri kuaffecta kana kuti chiri kunyanyogwadzisa vanhu vakawanda muSouth Africa. Kazhinji unotowana kuti vamwe vanosungwa, pane rimwe svondo randakatowa kuchiwa sungwa vanhu vanosvika 180.
Zvikonzero zvipi zviri kunyanyaita kuti vana veZimbabwe vanga vachisungwa?
Chikonzero chokutanga ndochokuti kune vari muHome Affairs vanenge vachifanira kuva vachitarisa kana kuongorora kuti munhu unokwanisa here kurinyuigwa section 22 permit. Vane dambudziko rokuti vanotarisa kuti unobva kunyika ipi. Saka vamwe vanenge kana wabva kuSomali tinongorinyuwa bepa riya nokuti nyika yauri kubva ine hondo. Kana uchibva kuDRC zvongoi zvakafanana nokuti uri kubva kunyika ine hondo. Asi kana uchibva kuZimbabwe vanobva vatarisa kuti muZimbabwe hamuna hondo inorira pfuti. Saka izvozvo kungokanganisawo matsananguriro avanenge vachiita mutemo, because mutemo haumbotarisi kuti uri kubva kunyika ine hondo here kana kuti kwete. Kana uchingoshungurudzwa zvematongerwo enyika, inotova ground rokuti uqualify for asylum.
Asi kana vanhu vachisungwa vaenda ku Desmond Tutu Refugee Center uko, hazvizoita here kuti vanhu vatye kuzoenda ikoko zvokonzera kuti vagare munyika iyi zviri kunze kwemutemo?
Zvinhu zvinotokanganisa zvikuru. Iyo South Africa hurumende yacho iri kutokanganisawo mutemo kana kushora mutemo, nokuti hazvitendewi kuti munhu ungagara kubva 2006 achingoi unodzoka after every 3 months achirinyuwa bepa iroro, hazvitotendewi.
Avanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunare neStudio 7 vari muSouth Africa. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Fortunate Dube Cooper. Ndinodzokorora naPastor Fortunate Hove Cooper avari kuCalifornia muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, munondi pasimba.
Ini ndinoitwa mufundisi Fortunate Hove Cooper. Ndakaberekerwa kuMberengwa, tikazotamira zvedu kuKaroi, uye ndakauya kuno kuAmerica muna 2002 December.
Makanga muchifambirei kuno kuAmerica?
Inini kuuya kwangu kwanga kuri nekudaidzwa naMwari. Ndadaidzwa kuti ndipinde muministry kundiri kuhigh school, asi handina kuzonzwa zveizwi raMwari kuzosvika 2002.
Mamato mufundisi here pamakatangira muchiri kumusha?
Ndanga ndiri munhu anga achibata nesangano Reliving Word Churches of Zimbabwe tiri pasi pavasame omanyika. Ndaiparidza mumachechi zvose ndandakagadzwa zvangu pachinhano chemudhikoni, asi ndandatova munhu anga akutongoparidza nekumaconference.
Machizouya kuno kuAmerica makatangira papi chaipo? Makatanga kuenda kuchikoro kana kuti makabva mangopinda muministry?
Ndauya donzo racho ranga rakatijeka. Mwari vanga vati ndinoda kuti unomira kuCalifornia nokuti kuchauya revival.
Makazouya kuno nemhuri?
Vana vakasara kumusha vakazondijoinawo kwatopera makore anotosvika 9. Takatora nguva yakareba kuti zvinhu zvacho zvigadzirike.
Munoona kukudza vana munomu paine zviedzwa zvakawanda zvakadini?
Ini ndashanda sakansela wevana vechidiki, saka ndinosangana navana vechidiki vemuno umu. Uchiona kuti zvakaoma kuti mwana haanzwisisi kuti kutsiurwa chinhu chakakosha, nokuti vabereki pachavo havasivo vabereki vega, hurumende womubereki nerimwe divi. Saka kuzozoitika zvokuti izvo unongoziva nesystem dzose zvinogona kunaka, zvinogona kuzotsaudzirwa nevamwe. Even isi zvanga zvokuti musarova vana, musavadi, vanokufonerai mapurisa. Izvozvo zvaomesera vabereki vazhinji nokuti vachazivi kuti votsiura vana kusvika papi.
Ndasangana nemi mumisangano mikuru yemasangano akawanda echiKristu evanhu vanobva kuZimbabwe. Munoona izvi zvichikubatsirai zvakadini kunge vana veZimbabwe vachisangana pamwe chete vachinamata vachishumira Mwari wavo nerurimi rwavo?
Hapana chinhu chakanaka sokungoita zvinhu norurimi rwako, kunyanya muno munyika yevatorwa. Unowana kuti unongova munhu unogadzikana, unotoita sokuti watora holiday kana vacation kumbozorora, kusiyana netsika dzimwe uchinotora netsika dzako dzokuti haunyatsokufunga kuti ndoitei. Unozva kuti vanhu vanokudzwa, vanhu vanoremekedzwa, vanomhoreswa. Saka kuwadzana kunosimudzira vanhu pamweya napanyama nepatsikawo dzedu.
Mashoko yamungade kusiyira vateereri vedu vari kuZimbabwe?
Chinhu chakanaka kuti kana uri kuZimbabwe hapana chakashata nokuva kuZimbabwe. Bhaibheri rinoti nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo. Saka hazvirevi kuti kuva kuAmerica ndokunoita kuti unamate kana kuite zvinhu zvinoshamisa. Mwari pavakuisa ipapo gutsikana. Kana waunzwawo kunyika dziri kunze dzakadai, kune tsika dzakasiyana dzinogona kukumedza ukarasika. Saka kurangarira kuti uri ani pese pauri chinhu chinokubatsira. Vari kuZimbabwe ngati mirei kunamata, takatarisa kuna Mwari kwete kutarisa kune dzimwe nyika, nokuti Mwari ndiMwari weZimbabwe sezvaari Mwari weAmerica nedzimwe nyika dzese.
Zvisinei, nguva dzedu ndodzadyana. Pari nhasi chingoti paiwo vhesi motsinira vhesi renyu tobva tangopeta chirongwa chedu.
Vhesi rinondikurudzira chaizvo ndiri muna John 6:63 rinoti izvo, kwanzi nyama haina zvainobatsira, ndiJesu aitaura, asi mazwi andinokutaurirai amweya uye upenyu. Munguva yatiri kurama iko zvino, kana tisina shoko raMwari, hapana kubudirira kuchaitika uye kuzadziwa naMweya Mutsvene. Nekuti tapinda munguva yakaomarara inenge ine rima zhinji, Jesu asati adzoka, nekuti nguva yake yokudzoka yava pedyo. Naizvozvo ngatinzwisei kuti shoko raMwari hachisi soko chete, chatova chikafu chatinofanirwa kudya kuti tiyambuke iri sango rakatiomera takatarisana naro paiko zvino. Ngatinamateeri Mwari wedenga, tinokupai mbiri nenguva yakadai. Tinokutendai nasisi ava vamungushandisa Praxidus Jeremiah. Tinonamata takanangana neZimbabwe tichitaura kumasaisai kuti anzwe shoko raMwari. Zvakaoma zvishandurwe neshoko raMwari. Mweya waMwari aakudururwa, iye mweya womweya waEria usasiya Zimbabwe, uzadze Zimbabwe, isimbiswe, ivandudzwe, mwoyo yevanhu idzokere kuna Mwari. Tisiye nzira dzokurasika, tigova vanhu vanogona kugara upenyu husingaperi naKristu. Amen,
amen. Aiwa, tatenda mufundisi Kupa.
Zvakanaka
manzwa kubva kuna Pastor Fortunate Hove Kupa varu California muno muAmerica, muhurukuru yavakaita naPraxidus Jeremiah westudio 7. Iye zvino tokupai kambo fupa lokakamiza kubva kuna National Pitchen Kazembe.
Mundikakamizira mwamuna chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere pamangara mavuto pasogoro. Mundikakamizira mwamuna amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotere pamakala mavuto pasogoro. Mundikakamizira mwamuna amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundikakamizira tumakolo. Mundikakamizira mwamuna chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere pamakala mavuto pasogoro. Mamuyenera kuziwa kuti fupa lokakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika. Tandauza ndichani kodi kundikakamizira mwamuna tere amene siali kumutima wanga. Mamuyenera kuziwa kuti fupa lokakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika. Makolo muyenera kuziwa kuti fupa lokakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika. Mamuyenera kuziwa kuti fupa lokakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika. Tandauza ndichani kodi kundikakamizira mwamuna tere amene siali kumutima wanga. Mamuyenera kuziwa kuti fupa lokakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika.
Kungodzora ndangariro nako kambo fupa lokakamiza kubva kuna National Pitchen Kazembe, chikomana chepa Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Sangano revashandi reZCTU rinoti rinoshushikana zvikuru nekurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti makambani ari pasi pehurumende ari kutatarika avharwe. Batore MDCT rino tirinotambira danho rejudiciary service commission rekudoma vatongi vachanga vachitarisa nyaya dzemhirizhonga asi rinoti panofanira kutsvagwa matanho ekupedza mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina nditungamiri Nkomo.